Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 14/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhinda uko kuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva 10 chodzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vazhinji vari munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze kunyanya kuSouth Africa neBotswana vachichema nerekuti mari dzemabhazi dzakwira zvakaraudzira nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kufamba munguva ino. Vamwe vemabhazi akaita semuzanzi Express vanoti mari dzekufamba kubva kuJohannesburg kusvika kwaMutare kana kuChipinge kunosiita 500 rand dziri kusvika ku 1500 rand pamunhu, vachiti midziyo nemabhegi zvinobhadharawo mari zvichienderana neuwandu hwazvo. Kumiganhu kwagara kuri kunzi kuri kuitwa uori hwekupinza zvinhu nevanhu zvisiri pamutemo zvekuti mapurisa, vasori nevemabhazi nevebazi reZimra vakatanga chirongwa chekumisa mabhazi nemotokari dziri kubva kunze vachitsvaga vanhu nezvinhu zviri kupinda nenzira dzisingabvumirwi. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari murwendo rokuenda kumusha kuchiredzi kubva kuPretoria vaBonita Reva.
Nyaya yekugadzirira kuenda kumusha zvinhu zvinotishungurudza nguva zhinji. Panopera gore vanhu vemabhazi vemuchovha yavo vose vanototi vatiwanira ipapo kuita sekutirovera musaga. Hatinyanyi kufara sereki nezvavari kutiitira izvi. Zvinopa kuti vana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vakwanise kuzochinja mafambiro. Mari yavo yavari kudaidzira kumichovha uku especially kumabhazi inobva mu600 kana mu700 ienda by 2.
Kokumiganhu kuri kufamba sei pari zvino?
Kumabhodha baba, tagara tinozviziva kuti kumabhodha kana vanhu vachatanga kuinda mota dzichiwanda dzichienda ikoko dziri shoma, vanotanga kumbodzibatiridza kumbodzimbomira kwenguva refu dzochizozara ipo paya vozotanga kushanda vachichi zvavanotanga kuita vanotanga kupota vachinetsa vanhu handi vanenge vachiona vachakaita vashoma. Saka vanenge vachivanetsa kuti mari vachivatorera mari. Saka zvinhu zvinototishungurudza zvikuru kuti South Africa neZimbabwe inotora nguva yakashata kudaro ichiita kuti vana vashupike pabhodha apo vachifanira kungobuda munhu otoinda kumba kwake. Kana asina bepa ane bepa zvinenge zvangofanana.
Asiwoka zviri kunzi vafambi imi mune tsika yekufamba musina magwaro muchiita zvechioko muhomwe panofamba sei papapo?
VaZininga, ndinoda kukuudzai kuti vanhu munhu ajaira paanojira haanganetseki nekufamba. Vanhu vanotodzokera. Munoziva zvinoitika ndezvekuti kana wajaira kufamba usina bepa unotongofamba kutopfuura uya une pasipoti, because une pasipoti unenge achitobatiridzwa sitereki. Saka asi vasina passport sezvo vanenge vachishandisa mari havanyanyi kutora nguva yakareba because uri ndo wandiri kuona wakanyanya sere
matambudziko api amunosangana nawo mukufamba umu
shuwa tinosangana nematambudziko akakura chaizvo panyaya dzekufamba tichienda dzimwe dzenguva unokwanisa kutohijekiwa muzhira uchienda kumusha unokwanisa kutonzi ndatosvikira pano dzimwe dzenguva munokwanisa kukwirana natsotsi vacho mumabhazi imomo kana mumatekisi tinosangana nezvinhu zvakawanda vaziningga kungoti chete chinhu chose chose chinenge chingori namwari
tipendere zvedu imi kumusha ndekupi kwamuri kuenda
kumusha ndinobva kuchiredzi haiwa tinofamba zvedu takawanda asi kazhinji ndochienda zvangu ikoko ndinoenda nemacity to city muno mujoni ndinofamba zviya zvekuti ndikabva muno mupitori ndoburuka mulois ndotora tekisi ndoenda zvangu dambudziko ndive ireri rokuti vanodhura stereki vaakudhura nyaya dzekrismas vaakuchibatira pasi chaizvo
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe vanogara kupretoria kusouth africa vari murwendo rwekuenda kumusha kuchiredzi vaboni tareva nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama vamwe vari mubhizimisi rekugadzira masofa mibhedha nezvimwe Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera
mumwe wechidiki ari kuzviitira mabasa yemaoko ndiva James Maringire vane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa vanogara mumusha wevazhinji webudiriro muHarare
chinoita kuti kudaro manje inyaya yenhamo hai nhamo nhamo yakaita kuti tiite zvizvo sanga zvichafanira kuti haa mutengo wakadzika zvichafamba asina na mariba saka taungoita supergraund
vamalvin kanyasa vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vati vanogadzira masofa vari paglenview area 8 vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso
vandinifunda kuti ndite basa nechekuti zvese zvinotariswa muupenyu maparticulars madrivers license machine operator tinawo but mabasa achona hakuna saka takatozoona kuti akutengesa kunenge kuri nani because vakaregedza kudaro mhuri inofane nzara kumba inini muno mundogadzira masofa nekutengesa mafomurabha muri kuonayo vo wandee ndichitengesa muno mucomplex
asi vachawanda mugwagwa vanoti sezvo vakawanda munyika vasina chekubata vanotenga vave vashoma
izvozvi zvinhu zvakakoma kwazvi zvakaita ndokuti izvozvi nyika yese yangoomerwa saka zvinhu kana zvakaomawo kune vanhuwo nyati vanhu vavo ndovanotoya nemari vachitipawo kuno saka ndo challenge anetingonayo chete kuti zvangoomawo munyika obviousi kunoku zvinotongoomawo
havasi vese vari kuchema nemamiriro ezvinhu sezvo vamwe vakaita saamai Tendai Murombo vanoti zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka zvekuti vari kutoraramisa mhuri
murume wangu ndiaita zvefenicha then inobva azondidzidzisa kuita basa iri iye awana rimwe basa ndomatangira ndakaita basa iri nobva ndadzidziswa basa iri paakaona ndavakurigona nobva andisiya ndiri pabasa inini sofa ndine vana 5 asi sofa vana vandiri kutogara navo izvozvi ndikataura kuti mumba ndine vana 9 burikidza nebasa iroro
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvoitwa nevechidiki dzinongova shungu asi kuoma kweupfumi hwenyika kuchivadzosera kumashure
zvinoratidza kuti chekutanga vana vezimbabwe shungu dzekushanda vanadzo asi upfumi hwenyika hausi kuvatendera kuti vange vatishanda nekuti tikatarisa tichaona kuti mabasa acho havari kuita havana mari chino yavari kuwana saka kuenda kunoshanda kwavari kuenda uku hakusi kuenda nekuda asi kumanikidzwa nekusamira zvakanaka kwaupfumi
gurukota rezvemadzimai nemakambani madiki munyika amai Monica Mchangwa vati vechidiki vari mumabasa emaoko vanofanira kuita mishandira pamwe vachikweretesana mari pachezvavo kuti vasimukire mumabhizimisi avo
sehurumende tiri kuvakurudzira kuti vabatane vaumbe atinoti masavings and credit cooperatives SACCOs aya anogona kuvabatsira kuti vaite mikando vaunganidze mari dzavo pamwe chete vokweretesana pachezvavo
bhanga guru repasi rese reWorld Bank rinoti vechidiki zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35% munyika yezimbabwe havana mabasa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiina kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munando vanova ivo mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe. Amai Munando vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avanga vari kuita panguva iyo pasi rose nemunyika vanhu vachicherechedza nyaya yemirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana. Nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana vari muzvikoro uyezve nenyaya yehuori. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguroi here pamusoro pemabasa amuri kuita pari zvino mukuedza kurwisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana?
Yabazanyanya kutiitira zvakanaka because takatendedza vari pasi rose uyezve rinocelebrate pamahuman rights. Taisina student website takatine maprogram maviri akatsanangurika vamwe anga ari online kayekutanga yanga iri kuchichungurudza. Kwatanga takabatana nesangano rebeya Apostolic Women Empowerment Trust neinonzi Girls Women Empowerment Trust yazakare. Saka takatiri maorganizatheni matatu anga achicherekedza zuva iri tiri pamwe chete anga achitarisa kodzero vanasikana nemadzimai dzakamira sei uyezve ndisati mamembe zvedu vanonzwisisa here kana tichitarisa nyaya yehuman rights takatarisa nazvo nemhirizhonga patinosangana nazvo sevasikana nemadzimai. Tazoita imwe programu muHarare muno. Saka iyi programu takabatana nevasangano matatu mamwe atinoshanda naye inonzi Southern Africa Parliamentary Trust neinonzi Amalgamated Peers Union neinonzi Economic Justice for Women Project. Saka tiri four maorganizations anga ari muconsortium tichisapotwa nesangano reSouth Africa Trust neranga richisapota chirongwa sati ati nakisomemorata International Day of Human Rights tichicherekedza zvakare 15 days of activism against gender based violence.
Zvii zvanga zviri kunyanyozewa pachiitiko chamanga muinacho ichi?
Tarisa nezvatanga tiinazvo pamaevents mairanda taura nezvavo. Tanga tinyaya yekutotarisa nevanasikana tichinzwa zvavari kusangana nazvo nekuti vanga vachiti ehe tinocherekedza hedu zuva rekuti International Day for Human Rights. Hatinazvo kuti kodzero dziri kuchorwa zvakanyanya maringe nevanasikana nenyaya yekuti vana vasikana nevane madzimai vechidika vari kumbunyikidzwa pakodzero dzavo dzakaita sekuti dzepabonde ndedziri kunyanya ndomhirishonga yanyanya kutekeshera muno muzimbabwe nenyaya yekuti tanga tiona kuti Zimbabwe kunyange yanga yaisa mutemo yawandudza wezveredio content wapa 18 years. Tinoona kuti nhubo dzinomhirizhonga vana hatisi kuteerera nyaya iyoyo dzinoramba dzichingopara mhosva. Saka vana vangu vachipa matestimonies kuti zvavari kusangana nazvo vakasangana nazvo sei uyezve rubatsiro rwuviro rwakasangana naro ataona kuti vana ava vari kushungurudza kudzidzika nenyaya yatingati pachirungu mental health. Nenyaya yekuti nyaya idzi hadzisi kutatwa nemazvo dzinoita sekuti dzinotsitsinurwa dzinoita sekuti kurezo wezvemutemo dzinoita sekuti dziri kunonoka nyaya idzodzo. Tichichingurudza tingati vechidiki nemadzimai aya sangano rechimhure mapostori vachiratidza zvinhu zvavari kugadzira maringe nekutoti CBV vari kuona sekuti wamadzimai anogona kunge asina zvikwanisiro zvakaita semari. Saka vanga vachiratidzira zvinhu zvavanogadzira atinoti maproducts mahomemade products avanotengesa kuwandudza nyaya yezvose munharaunda dzavagiri. Mamwewo maprograma anga achiitika online patanga tichitumira mamesseji padande mutande kuti zvino nyaya iri kunyanya kunetsa kunyange inyaya yecorruption zvakare iyo mhirizhonga iri kuitika iyi yatinoti extortion nekuti vari kunzi iye tanga wandida kana kuti tanga wandipa mari ende hazvisiyo tsangano nenyaya yekuti zvehumo dzacheti hanyaya yekuti kana uchitora accommodation pachikoro unowanikwa uchisangana nedambudziko rekunzi tinoita zvepabonde kuti uwane accommodation. Chimwewo ndezvekuti kana kuti uwane nzvimbo pachikoro inyaya dzanga dzichingotaurika idzodzo tinenge uchiuwana nemhirizhonga yekunzi tanga wandida.
Muri kushanda here nehurumende mukuedza kuti tione matambudziko nyanya ehuori awanikwe iwo achigadziriswa?
Ndinoda kutenda sangano rezasi nofunendera kuri tenda zviri pachena nenyaya yekuti sangano iri rabuda pachena riri kunyanya kutofamba nemasangano akaita semasivil society organizations. Tanga tine nhaurirano dzakawanda ndinakuti during the 16 days of activism news vachiuyawo pachena vachiti neyatinoti information nenowledge yekuziva kuti kana nyaya dzisiri dzaparwa dzeuori iwo sezaki vanopinda pato vanotibatira sei ende ndikakutenda chirongwa chekuti vatibatawo even mumahaya tertiary institutions kuti vakuva vachinyanya kutarisira uori uri kuitika ipapo vachibata mastudents ende vachiuyawo pachena kuti aiwa isisi toripo aiwa tiri bandiko rehurumende rinoda kutibatsiranawo neni kunharaunda dzamudzirezi nekupedza dambudziko remhizhoni
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga kande miri weStudio 7.
Rogam chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nesangano reSoutheastern Center Trust riri kuChipinge South kudunhu reManicaland munyaya dzekubatsira kurarama kwakanaka kana kudzoredzera vechidiki zvikuru vanasikana mukudzivirira matambudziko akaita kurozwa vachiri vadiki nekushandiswa kwezvinodhaka. Muri kure yedu tabata mukuru wesangano iri vaJeff Mulambo. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMulambo.
Aiwa, tinoda kutambirai vakandamiri.
VaMulambo, tingada kuzwa kuti zvii zvamunoita nesangano renyu reSoutheastern Trust muri kwamuri kuChipinge South.
Tiri kuita maprograms akawanda atiri kuita but mostly tiri kunyanya kuita sensitization yemaGBV programs. Takatarisa nyaya yemachild to child marriage, mafizo abuse atinosangana nawo. Nenyaya yechild protection zvakare nenyaya iyi yatiri kuita programming yedisability kuno kuChipinge as well as community development empowerment yeyouth nevanhukadzi vacho ndemamwe maprograms atiri kuita kuno kuChipinge.
Zviri kutambirwa sei zvirongwa izvi uye muri kukwanisa kuzviita sei tichiona kuti zvinhu zvamuri kuita zvakawanda?
Aiwa, zvirongwa zviri kutambirwa zvakanyanya mostly sechinhu chatinonga tichiita as a community organization. Tinonga tichitongoshanda nevanhu munharaunda. It's more like a grassroots organization. Takasimuka tine vanhu vechiona zvatiri kuita. Saka munzvimbo zhinji tikasvika kuna ward 28, ward 29, ward 27, ward 26 mostly kuneko kune ofisi yatinayo pachinyangwa kwanekwa checheche. Vazhinji vanoratidza kutambirapo vanonzwisa kutanda kwatakaita. Tosaitarisira nyaya yegrassroots development necommunity. Tichiona machallenges atiri kuona at grassroots level kuti vana vari kurohwa vari vadiki, tingaita seti ipawo mwanasikana titoo vana vanobva munharaunda vanogona kuenda kumacolleges kana kumayunivhesiti. Saka vanhu vazhinji nekunzwa our aim neideology yedu yekuti vanhu vaende kuchikoro vazhinji vari kutambira zvakanyanya zvirongwa zvedu.
Mataura nyaya yekuti kune matambudziko amuri kusangana nawo akafanana neekurodzwa kwevana vari vana vadiki. Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti dambudziko iri rambe richienderera? Tichiona kuti hurumende yakaisa mutemo unorambidza izvo.
Ya, ipapo wakandamiri ndakatomboona the time yandakati zvite culture here yatagara tanga tiinayo kana tite primitive in mind. Une research yandakamboita kuvanasikana kuti vanhu havana vanga vasina chidakadaka pandakazona kuti inyaya yemodel 5 yeupenyu kuti vana vedu vakakura vasikazivi zvinoitika kune vamwe vanasikana. Kuti takatomboita nguva yatakatora vanhu vatinotora vasikana vakandoita matichers vakandoita zvii tovaisa mucommunity magirls clubs atakaita kuti vana vanga vane chirozo. Enda mavafunga kuti zvite culture zvekuti vana vedu vari kurohwa vari vadiki. But at one time makatomboita eredizoni muChipinge not South alone but part of the whole district nenyaya ino yemaearly marriage. Saka at times poverty can be a barrier. Yes, of course. Like this drought they are seeing now. But in the stage of that, unozotomboona kuti vana vazhinji vanotanga paform 1 vari at school, vanotanga vari 5. Saka vanozopedza form 4 vanonga vari 3. Saka unozotomboona kuti zviite barrier yepoverty here. Tondoona kuti inyaya yemodality, model yelife, kuti nemajonijoni ari kuuya, this district is close to South Africa, vana vazhinji vanoenda J Jonoya Christmas, then put a data prize, the Hunger of Mania to Moroa. And end of the day, the Jacob and the Mini, 2-3 years, very joy at Tarara, to another ever Zoga to a Garamo Timba.
Kova Berek Murgua no Ringua Kumbota or Ona, which Garanao Passi, which is home material, Nuguti, Kanamberkaji, Zoguti. Ari kuchikora mutemo kana zvirikuitwa nemwana zvirikunze kwemutemo anozotambira sei pfuma yemwana.
I want to thank XYZ Grassroots kuti vakatendo kubatsira those tinoramba takatoita katoti mapisat committees munzvimbo. Mapisat committees anoadvoketa makisi nekuramba achiticha the community. Saka vevamwe vabereki vakutambira ende vakunzwisisa the danger yekutambira mari yemwana mudiki.
Manga makateerera kuhurukuru yataita nemukuru wesangano re South Eastern Center Trust riri kuChipinge South vaJeff Mulambo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare shondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kuMelbourne kuAustralia, Chennai Dunduru chakashanya kumusha svondo rino uko akaparura bhuku idzva rinonzi Landing in a Few Minutes. Chennai anoti zvinhu zvashanduka zvikuru munyika kubva zvaakasiya zviri makore mana apfuura. Anoti zvaanoona munyika yaanogara nezviri kumusha ndizvo zvinomupa hwaro hwezvaanonyora nekuimba. Ngatinzwei hurukuro yataita naChennai ari kuHarare.
Ndakava nemufaro mukuru, mufaro wakanyanyisa kunge ndichiisa tsoka yangu paivhu renyika yeZimbabwe. Asi ndakarwadziwa ndichiona mamiriro ezvinhu mumigwagwa, vanhu, mapfekero evamwe vandaiona vakunge vari kurasika njere nenyaya yemadrugs vange vakarara mumigwagwa umwe vachizvidonhedza. Chiratidzo chakandisuwisa uye marara aiva mukati meguta. Pamwe pari kupiswa makomba ari mukati meguta. Ndakasiya asina kunyanyodzika. Sindichiona zvazange zvakaita ndakabatsikana.
Makawanawo mukana here wekupinda muzvitoro?
Ndakasvika muzvitoro zvakati o zvine mukurumbira nezvimwe zvepasi zvinonziwo matakada matakshop. Zvinhu zvakati ti kuzara asi mari yako chete. Chakanyanya kundineta ndechekuti kumitsara yedoro doro ifararira even pande doro riri kuwanikwa fararira.
Ko mari yemazigi yamakasiya isati yaveko iyi makaionawo here?
Iwo mazigi ari kunzi mazigi akutotengeswawo futi pande. Ndakawaonawo ndapindawo mukombi. Change ichiri kunetsa even tichitarisana nenguva ino yekisimusi munochatiswa neumwe anenge apindawo mukombi vasina change.
Zvinyorwa zvenyu zvinobata nyaya dzekumusha zvakanyanya. Makaona mukana here wekuendawo kumusha kureserva chaiko?
Ndakanzwa mwoyo wangu kufara. Ndakakwira dutavanhu takananga kumusha. Ndanoonawo anambuya nanatete ikoko mazhanje taingonhonga hedu tichidii tichidya chibageo sezvineiwo. Vakangwanawo madede vakatitemherawo tikangomagochawo madede takamatambira. Kwane magetsi anogara ariko nine kuti kwani sola pane vakakwanisawo kupa pachena sola.
Chamunonyanya kukoshesa imi chii pakushanya kumusha uku?
Chandinokoshesa pakuve uri munzvimbo yechizvarwa kuona nekuwadzana neavo vavakakura navo avo veukama neshamwari dzaunenge waita mukurarama. Nekuti vamwe vedu vakatisiya munoziva pasi apa guti kwakava nendufu dzakati wandei mugore iro rino.
Zvimwewo zvamakadzidza zvamungati vamwe vari kunze kwenyika vangade kuziva zvamakaona ndezvipi?
Shondo rapfuura iri ndainge ndiri munzvimbo iyo inonzi Yema Avenues. Ndakaona mashura, ndakaona zvishamiso hazvitaurike zvandakaona. Kuedza kurarama asi pane basa. Handizive kuti senyika tinosvikepi vanhu vachidai. Vanhu havasisina matyira. zvainge zvisina kupfekwa zvainge zvakawanda kudarika zvange zvakapfekwa uye vanhu vakatosvika wereshenga kuitaku yedzevarume dzichitomira ndakanzwa kudedera
zvemakereke zvekunganga imi makawanawo zvimire sei mazuva ano
nerimwewo remazuva ndakaenda kusvondo takava nemufaro takandinyanya kundishamisa kudedzwa kakaitwa mari mari yakadedzerwa katatu ndakaona kunge zvisina kunyatsoti oh masowe azara uchingobuda munharaunda yedu netumapoka ndakabva pane mapoka maviri asi iko zvino ndikaverenga unodarika gumi nyanga aiwa dzaivepo pane zvandakasiyawo asi ndakazofunza kuti ko vachiriko here sekuru vaya zvikanzi a sekuru nofunga vakaenda kudokito nekuti hatichavaoni kana paredhio hatichavanzwa
uyo ange ari chizvarwa chezimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kumelbourne kuaustralia chenai dunduru muhurukuro yataita naye parunhare ari kuharare chikwata chevatambi vechidiki vebasketball veplatinum sports academy vange vachishanya muamerica kwemazuva gumi muchirongwa chekuzodzidza nekuona zvizhinji mumutambo webasketball muno muamerica chakapendera rwendo urwu nezuro vana vari pasi pemakore gumi nemasere under 18 vakawana mukana wekudzidza nezvemutambo uyu kuchikoro chepamusoro chehoward university kambani yetrax sports global uye kuwana mukana wekunoona zvikwata zvikuru zvemuamerica zvinotamba munational basketball association nba league ngatinzwei hurukuro yataita nakapteni wechikwata chevakomana uyo akapedza zvidzidzo zvake zvefom 6 kugateway gore rino ralph mushipe
chokwadi tirimo muwashington dc and takainga kuzotamba basketball under platinum sports club together in collaboration with track sports tauya kuzowana maopportunities akasiyana-siyana kuru sport yekuti tiwane kubudirira sevana vechikoro
semutambi webasketball watingati achiri wechidiki ari kusimukira tarisiro yenyu inenge iri yekuti chii mune ramangwana
ndakazvimiririra semutambi achiri kusimukira ndinovimba kuti ramangwana rakajeka ndakazvimirira ndinoda kuzotamba basketball kuuniversity program yatirikuita iyi zvikubatsira chaizvo because exposure yaita kuti ndiwane kuda kushanda nesimba ndishande ndine goal ndishande ndine target ndichiziva zvandida kuita mune ramangwana
ngatitariseiwo kuti mawanawo here mukana wekumbonoonawo mamwe atingati ma-nba games ane mukurumbira munoma
yes ndizvozvo chaizvo ndofunga marume zuro takakwanisa kuenda kunoona game remawashington versus magrizzlies and it was a good experience ndofunga zvaifadza zvokuti sevanhu vachiri kusumuka takawana maprofessional vachitamba basketball and zvaidadisa and takadzidza zvakawanda takaita exposure yakanaka and takaona zvinhu zvatisingaoni patinenge tiri kumusha zvatinongoona nepatv so experience yacho yanga yakanaka in person
ndopedzisirawo ndichitarisa kuti zvamungavimbise vakasara kumusha kana maakudzokera ndezvipi
zvandingavimbise vakasara kumusha ndezvekuti patichadzoka tichivaonesa vamwe vedu vatinotamba navo basketball ndofunga muzvikoro zvakasiyana-siyana kwatinoenda ino tichivaudza kuti zvatikaona tichivaudza maexperiensi dzatakaita nezvatikaona kuti vagozoitawo shungu sedzatinadzo kuda kusvika pane levhu rakadaro vakaramba vakashinga hazvina basa kwaunobva kana ungori nepassion nezvaunoda kuita uramba vakashinga zveshuwa unosvika kumberi mwari vanoropafadza
kapteni wechikwata chevakomana chebasketball veplatinum sports academy ralph mushipe ari muwashington dc nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muamerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu kana mchida kutitumira tsamba mbozha. Zitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Azininga, niri mu Washington DC.